President, yeah. Kana wakarora, kana kuror, wamira ikunye paman. Bangwe vakapinda pasi, vakatopura nekuda kwenye ma.
Akandi 30 is and they got to quit. They got to go.
Man to man.